zvinonzi masoja arara achirova vanhu mudzimba kunzvimbo dzakaita sehighfield southley park warren park d pamwe nehopley muharare uye nekumarondera mashoko atiri kutambira anoti pane vanhu vane chitsama vasungwa nhasi kumarondera pamwe nekubulawayo maererano nekuratidzira kwakaitika svondo rino kwakanga kwadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi rezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu mutungamiriri wehashtag tajamuka vapromisi mukwananzi vanoti havasi kufara nekupindurwa kuri kuitwa vanhu mudzimba vachizvindikitwa nemasoja
nemasoja hatisi kufara nayo tiri kunzwa kuti kunana hopi epuet southly park ndekunana marondera masoja anga achipinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu kune dzimwe nzvimbo vanonzi hanzi vakaudza vanhu kuti madzimaivarume vabude mudzimba vakasara vachibata madzimai chibharo izvi hazvisi zvinhu zvakakodzera munyika yedu yezimbabwe tinoda kuti zvipere masoja ngaadzokere kumabharaki kusare mapurisa anovandu vanozikanwa nenyaya yekuchengetedza mutemo munyika
mutungamiri muboka revechidiki mumdc inotungamirirwa nevanelson chamisa vahetimao chidziva vaudza studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita uwandu hwenhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichisungwa zvichivera kuratidzira uku
vazhinji vemamp vedu vari kusungwa kusanganisa honorable amos chibaya vanational organizer livingston chiminya chairperson weyouth kumidland south Lloyd Mkapiko, MP Redcliffe, ari zvakare organizer weMidlands North. Tichinda mberi tichiona makanzelazo asungwa nyika yese settlement Chikwinya, MP weMbizo. Tichiona izvi zviri kuramba zvichiitwa nehurumende apo iri kumanikidzira kuti itore nyaya yethe citizens action yakaitwa mazuva adarika kuti vaiti yakatungamirirwa nebato remdc alliance
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recrisis in zimbabwe coalition vablessing vava vaudza studio 7 kuti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu vachiti zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvaiitika panguva yeutongi hwavarobert mugabe
zvinhu zvinotibata zvikuru ndezvinhu zviri kunze kwemutemo uyezve tikuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevana vezimbabwe kuri kuramba kuchienderera mberi pahurumende yamunangagwa vanhu vazhinji vanga vakufunga kuti zvekumbunyikidza vanhu zvekuchichidzira vanhu zvinhu zvanga zvapera kare asi tikuona kuti hurumende yamunangagwa hapana chayasiya pane zvaiitwa navamugabe vatora kana ndingati matactics aishandiswa navamugabe ekuti vana vezimbabwe vakataurawo vakada kuti vataurewo zvinyuto zvavo zvinobva zvinosanganisa kuti pavanotaura zvinhu zvichivanetsa tinoona hurumende ichishandisa simba kuti itsvaye kuvanyaradza uye kuti vasataura zvinenge zvichivanetsa sekuzva kwamunoita munyika medu nyaya dzeikonomi nyaya dzeupfumi dziri kunetsa nyaya dzemabasa nyaya dzekukura kwesiwe nyaya dzekushayikwa kwezvinhu nyaya dzemasalaries kana ndingati muhoro wevanhu usiri kuwedzera zvisingaenzerani nekukwira kuri kuita mitengo zvinhu zviri kunetsa vana vezimbabwe asi tinoshushikana zvikuru kuti hurumende yedu pane kuti igadzirise zvinyuto zvevana igadzirise nyaya yeikonomi igadzirise nyaya yeupfumi hwenyika vari kushandisa ivo putsi vari kushandisa ivo mabutton stick vari kushandisa ivo simba zvekuti vanyaradze vana vezimbabwe kuti vasataura zvinhu zvatisingadi kuti tione munyika yedu uyezve zvinhu zvinotyora bumbiro remutemo wedu wenyika
hatina kukwanisa kutaurana nemutauriri wemauto vaoverson mugwisi kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba asi gurukota rezvevasori vaon ncuve vakaudza vatori venhau svondo rino kuti hurumende iri kutsvaga vose vakakonzeresa mhirizhonga zvinhu zvakamira kudai vamukwananzi vanoti pachave nekumwe kuratidzira zvakare munyika yose kubva nemuvhuro kudzamara hurumende yavamunangagwa yagadzirisa zviri kunetsa
zvokwadi tiri kutaura kuti kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu zviri kuitika munyika vanhu vachasara vasina option asi kudzokera mastrits vachiita stage 2 yeshutdown kusvika zvinhu zviri kuchemerwa nevanhu zvagadziriswa makombi yavanhu havasi kukwanisa kubhadhara kombi iri kuita $3.50 per 10 kilometers hakuna munhu akwanisa kubhadhara mari iyo petro yakwira chikafu hamuna vanhu havana mari saka hurumende haifani kutarisira kuti zvichangoramba vanhu varamba vakanyarara vachingoenda chete zvakangodaro hazvigoni so vanhu kana pasina chaitwa kubva nhasi pachinopera mwedzi hurumende isina zvayakwanisa kuita vanhu havasi kuzomira kuratidzira nekuratidza kuti havasi kufara nechimiro chiri munyika hurumende inofanira kuti igadzirise zvinhu kunyanya nyanya vamunangagwana vachivenga vanova ndivo vanozviti vane matomu enyika
mutungamiri wezctu vapeter mutasa vanoti vanzi vari kutsvagwa nemapurisa uye vanhu havasi kuziva kuti varipi mapurisa anoti akasunga vanhu vanodarika mazana manomwe munyika yose kubva pakatanga kuratidzirwa neveruzhinji nemusi wemuvhuro zvichivera kuratidzira uku vanhu vanodarika makumi manomwe vakapfurwa vakanorapwa mavanga emabara nevana chiremba vari pasi pezimbabwe association of doctors for human rights hurumende yakabva yavharisa masaisai ose kuitira kuti vanhu vasashandisa facebook whatsapp twitter nemadande mutande mutauriri wemutungamiriri wenyika vageorge jaramba vaudza zbc kuti hurumende yakavharisa masaisai aya senzira yekumisa kukufambiswa kwemashoko aikonzeresa kukuvadzwa kwenyika kunyange hazvo hurumende yakasunga masaisai ewhatsapp facebook netwitter vanhu vakawanda munyika vari kushandisa app yetelegram kutumira mashoko nemifananidzo yezviri kuitika munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi